tinoona kuti wachakurukura pamusoro pe-COVID-19 chirwere chanepa pasi rese uye nemuno muAmerica. Uye tinofungidzira kuti wachataura pamusoro pezveupfumi uye nezvekuti rusaro rwaganda runoitika mukati menyika yeAmerica.
Tinoona pari zvino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kurwara nechirwere ichochi cheCOVID-19. Munoona vaPence vachizotaura chii pamusoro pezviri kuitika pakubata kuri kuita bato ravo nevaRepublican nyaya yeCOVID-19?
Ndinofungidzira kuti wachataura iwo kuti bato ravo riri kuita zvakanaka chaizvo remaRepublicans, nekuti vanenge vachitiwo mishonga yako inobatsira. Saka ndinofungidzira kuti wanopa muenzaniso wekuti waDonald Trump hawana kugara muchipatara nguva yakakuraba mushure mekuti wabatwa nedenda reCOVID-19.
Ko, amai Kamala Harris vangataurawo chii pamusoro pe-COVID-19?
Ndinofungidzira kuti wachataura kuti waTrump nerebato ravo remaRepublicans hawana kuita zvakanaka munyika yeAmerica, nekuti wakaregerera chirwere ichi chichingotekeshera. Saka chirwere chaparadza vanhu vakawanda. Ndinofungidzira kuti vachange vachitiwo imimi maRepublicans ndimi makaregerera kuti zvigozosvika kuita dambudziko raitika.
Tombotarisa panyaya yeupfumi yamataura, tinoona kuti vaTrump vakazivisa ivo kuti mari yavanga vachapa yekubatsira vari kusangana nedambudziko reCOVID-19 yestimulus package ichambomiswa kusvika sarudzo yaitwa. Zvingazotaurwa nezvazvo here izvinai?
Ndinofungidzira kuti zvichataurwa nezvazvo. VaTrump vanenge vauda kuona kuti zvichida havakwanisi kubudirira patsarudzo iyi. Saka maondera mudei kuti vanenge vanga vachida kushandisa nyaya dzemaridzi kuti vatsvage vanhu vanovavhotera kana vatsigiri. Saka apa sezvo zvisina kunyatsomira zvakanaka, apa ndiri kuona kuti vanenge vasiri kunyatsowimbisikaba kana kuimbika kuti vachabudirira patsarudzo dziri kuteera iyi.
Kwamai Kamala Harris ava vemaDemocrats, munoonawo vachizotaura sei panyaya iyoyi yestimulus package?
Ndinofunga kuti mai Kamala vanenge vachitidai vanhu vabatsirwa, nekuti vanhu vari kutambudzika mukati menyika yeAmerica. Mabasa akapera, vazhinji vari kurwara, zviuru nezviuru zvevanhu zvakashayika. Saka zvingade kuti zvainaka dai hurumende yaibatsira vanhu nemari kuti vakwanise kurarama zvakanaka munyika yeAmerica.
Tombotarisa pakuti vaakusvika kwamvura yacheka makumbo ivo vemaRepublican vaMike Pence nevemaDemocrats amai Kamala Harris. Zvii zvavangaite kana zvavangataura muzuva ranhasi zvingakwezve vamwe vanovhota vatsva?
Ndaifunga kuti wakataura pamusoro pekuda kubatanidza nyika yeAmerica zvinobatsira wotsanangudza kuti mapato avo anoona sei nezvematongerwo enyika, ichisanganisira kuti rusaro rwaganda dai paita kuti vanhu vaiyanane, vatema vari kuramba vachinetseka vachitambudzika mukati menyika yeAmerica vachishungurudzwa kunyanya-nyanya nemapurisa echichena vachiurayirwa vamwe vacho. Uye zveupfumi hazvina kumira zvakanakaba nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka ndinovimba kuti vanotaura pamusoro pekuda kubatanidza nyika yeAmerica, zvizvarwa zveAmerica zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvinobva kumarudzi akasiyana-siyana, zvikashanda zviri pamwe chete, zvinopa kuti vamwe vanhu vanga vasati vaita kuti vanoda kuvhotera upi wazvimira zvinozokwezva vanhu izvozvo kubato ravo.
Tombotarisa panyaya yekuti amai Kamala Harris mudzimai wechitema, zvingabatsira here izvi bato remaDemocrats?
Ndiri kuona kuti zvichabatsira chaizvo kubato remaDemocrats, nekuti zvinopawo kuti vatema vanga vakamiririrwa zvakazara pane zvigaro zvepamusoro-soro. Uye ndinoona kuti kune mamwe maRepublicans zvekare wangadai vari liberal vanokwanisa kuzotiwo uyu mudzimai uyu munyika ino yeAmerica asati ambotongwa pane mudzimai. Ndinofungidzira kuti zvichatibatsirewo kune vamwe vanhu vakawanda maDemocrats uye nemaRepublicans angangadai ari liberal kuti dai pamboitawo munhu wechidzimai kunyanya-nyanya ari wechitema anopindawo pachigaro chepamusoro apo ari vice president.